Sachigaro weboka rave chidiki mu MDCT vahepi mochidziva vaudza vatorove nhau pamuzinda webato ravo zvichitevera musangano waitwa nekomiti huru yeboka iri kuti vamugabe vanofanira kusiya basa sezvo zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika.
Mwedzi waAugust unowata pinda isu seve chidiki veMDC tazvipira kuti tichitarisana nehurumende inotungamirwa navamugabe kuti tivaudze kuti zvino zvakwana, tichiuya necampaign yedu inonzi hashtag MyZimbabwe, tichireva kuti takuda kuti titi vazvizive kuti Zimbabwe haisi yeZANU-PF, Zimbabwe haisi yavamugabe, Zimbabwe ndiye vana veZimbabwe. Toda kuona Zimbabwe yakanaka, toda kuona Zimbabwe isina corruption, toda kuona Zimbabwe isina violence, toda kuona Zimbabwe ina mabasa, toda kuona Zimbabwe ine vana vachinda kuchikoro vachidzidza zvakakwana, toda kuona Zimbabwe ine kudya, toda kuona Zimbabwe inoremekedza vanhu vayo. Saka tichange tichipinda mustreet mwedzi waAugust nekuti mwedzi unoti yeuchidza vakafira hondo yekusunungura nyika. Saka isusu tiri kuindira mberi nebasa ravaita kuti tisunungure nyika yeZimbabwe. Saka mwedzi waAugust mwedzi wekuratidzira, mwedzi weaction.
Vachidziva vati munyika mungangoita kusagadzikana kana vamugabe vasina kusiya basa panopera musi wa31 Nyamavhuvhu. Vachiti sevechidiki vakazvipira kuona kuti ramangwana reveruzhinji ramira zvakanaka.
Hongu vamugabe havatatatisusi kusvika 31 August vanofanira kunge vasiya, nekuti tichaita zvese zvatinogona paground kuti vange vachisiya. But zvechokwadi chokwadi chiripo ndechekuti vachatosiya kana 31 August akasvika vachiripo. Handizvi kuti zvinenge zvafamba sei, but we shall do everything necessary zvichinoita kuti vamugabe vasiye chigaro. Zvichaita kuti vamugabe nehurumende yavo vati vana veZimbabwe nyika yenyu iyi isusu taikoniwa, nekuti vaikoniwa zvechokwadi.
Kunyange hazvo mapurisa achiwanzorwisa vanhu vanoratidzira vachipikisana nehurumende, vachidziva vati pari zvino mapurisa nemasoja ndio vari kwakurudzira kuratidzira sezvo zvinhu zvaoma munyika.
Mukaona mapurisa achinzi ari kurambidza vanhu nechisimba zviya, zvinenge zvisati zvasvika kwavari. Chandingatokuudzai kuti izvezvi patiri panapa tinotori nemapurisa akawanda ari kuti itai varume ndonguva yacho. Saka vana veZimbabwe ngavasambotya kuti kune mapurisa angavhiringe, nekuti mapurisa ndo ari kutokurudzira kuti chiitai varume zvifambe. Kwese kwataa tichiita uku tinenge chitori navo vanenge vachitudza kuti fambai zviite. Ende isusu hatisi kuita maaction ari violent ka ekuti hanzi angade kuti mapurisa avepo. Tichaudza vamugabe through the means dziri peaceful dzatinogara tichiita. Kwese kwese kunenge kuchiitika action, every province, every growth point, every town kuchange kuchiitika action. Ende tichange tichiwedzera mademonstrations wayo. Tichasvika, tiri kuzosvika pakuti musi kunonosvika 31 kana ari anenge achiripo, iam sure nyika yeZimbabwe ichavhara. Kana akaramba aripo kusvika musi wa31 August, nyika yeZimbabwe ichavhara. Tinozomirira kuti save vati vatiudze kuti tombovhura here kana todi.
Zvichakadai, vanoona nezvekurongwa kwemisangano muboka revechidiki veZANU-PF vaInnocent Hamandishe vakaudza vatsigiri vebato ravo svondo rapera kuti havasi kuzopeta maoko avo vachisiya vamugabe vachisvorwa nevemapato pamwe nemamwe masangano ari kupikisa hurumende yeZANU-PF.
Pane vamwe vaakuita zvisavaturo vachiedza kuda kutyisidzira purezidendi vedu. Purezidendi vedu vamugabe havana kuvhoterwa natajamuka. Tisu takavavhotera. So kana utya kutyisidzira vamugabe uri kutidenha. Next time takutaura zviri very clear. Comrade Chipanga, ndimi mukuru wedu, zvikuti kuna vachihuri. Next time mapasta akatanga kuita mafani, mapurisa achimhomira pasaidi, tada kutirana kutega. Time yakwana. Hatichada munhu anotyisidzira purezidendi vedu atakavhotera isusu. Ari kuda kuramba achijairira purezidendi. Munotitaurira nyaya dzekujamuka kwamajamuka nezuro isi tatotindivara nekujamuka. Takashika, hatitambe tichijamuka zvekupenga izvi. So ari kufunga kuti ada kutonga Zimbabwe. Mirira maelection 2018 tokuzvambura imbalot box zvakanaka.
Studio 7 hainao kwanisa kutaura ni mutawiriri wezanu PF va Simon Kaya Moyo kutinzwe divi rebato ravo padanho ratorwa neMDCT rekuratidzira iri. Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vati kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika, kubvisa vamugabe nekuratidzira kunogona kunetsa.
Chiri pachena ndechekuti upfumi hwenyika nemagarire evanhu adzika zvakanyanya munyika. Mune kutambudzika munyika, mune kushushikana munyika, hamuna mari munyika, hamuna mabasa. Asi kuti tizive kuti zveshuwa vangakwanisa kubvisa vamugabe before 31 August hatingazivi. Chetingangoziva nechatinoona ndechekuti munyika mane vanhu vakawanda vanongoratidzira. Chavangakwanisa kuita kana vachida kuratidzira kwave kuve nomutsindo kushanda nevamwe vanoitawo zvokuratidzira. Asi zvokuzoti vangakwanisa kubvisa mutungamiri wenyika before 31 August izvo hatingazivi, toona zvaitika kana totenda dzadzoka dzasora nebenzi.
Pane vemapoka akaita sehashtag this flag nevetajamuka vari kukurudzirawo zvakare kuti veruzhinji vasimuke vachiratidzira kusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.